Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 9 Nyamavhuvhu August 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi manomwe nevana 74 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Sangano Re-Employers Confederation of Zimbabwe rinoti nengo dzaro dzakagadzirira kubatsira hurumende kutenga nhomba yeCOVID-19. Amai Jane Ngwenya vanoremekedzwa neugamba hweZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine mazana mapfumbamwe 3,900 zvichitevera kufa kwevanhu makumi manomwe nevana 74 nezuro. Vanhu mazana mana ane makumi matatu nevanomwe 437 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana masere ane makumi matanhatu nezvina nemazana maviri nevana 1,864,204. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete nezviuru makumi maviri nezviviri zvine mazana matanhatu ane gumi nevasere 1,022,618. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana rine gumi nezvitanhatu zvine mazana matatu ane makumi maviri nevanomwe 116,327. Vapora munyika vachiita zviuru makumi masere nezvisere zvine mazana masere ane makumi maviri nevapfumbamwe 88,829. Zvichakadaro, mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanoti nengo dzesangano ravo dzakagadzirira kubatsira hurumende kutenga nhomba yeCOVID-19 kana yaramirwa nemutoro. Asi vanoti pari zvino zviri kuratidza kuti hurumende haina dambudziko rakakura. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Seboka revashandirwi, tiri kukurudzira vashandi vese kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19 kuitira kuti vashandi vazvidzivirire kumabasa pavanosangana nevamwe vashandi nevashandirwi nekuzvidzivirirawo kudzimba kwavo uko kwavanosangana nemhuri dzavo. Saka tiri kukurudzira kuti vashandi vaende kunobayiwa nhomba kana kuti vaccine yeCOVID-19 yekudzivirira COVID-19.
Sevashandirwi, muri kushanda sei nehurumende?
Izvo ndizvo zviri kukurudzirwawo nehurumende. Hurumende iri kutenga vaccine kubva kune dzimwe nyika, saka vaccine riri kupinda munyika muzvidimbu zvidimbu.
Sekunzwa kwamuri kuita, nhomba iri kuwanika herei kana munhu achida hake kubayiwa?
Pari zvino kunzwisisa kwatinoita, zvatiri kuona ndezvekuti vaccine yakuwanika nzvimbo dzakawanda, saka vashandi vese vari kwakasiyana siyana vanokwanisa kunobayiwa nhomba iyi pamwe chete nemhuri dzavo. Saka zviri kudiwa negovernment nezviri kudiwa nevashandirwi zvinenge zviri kuenderana panyaya yekubayiwa nhomba nenyaya yevaccine. Saka pane chikamu ichocho ndinoona kuti tiri kushanda zvakanaka nokuti tiri kukurudzira zvimwe chete.
Ko seva shandirwi zvii zvimwe zvamuri kuitawo panyaya yekuti nhomba iyi iwaniko yakawanda Dr. Murefu, nekuti katiri kuziva kuti hurumende iri kuti iruda kubaya vanhu mamirioni gumi zvichireva kuti panoda nhomba ingatosvika iyo mamirioni makumi maviri sezvo munhu achibayiwa kaviri. Sevashandirwi matangawo kutenga here nhomba muchibayawo vashandi mumakambani?
Vashandirwiwo vakatotaura kuti ivo vari prepared kutenga mamwe mavaccine kana hurumende ichida kuti ibatsirwe kuti mavaccine atiwande. Asi pari zvinezvi tiri kuona kuti hurumende yakaisa mari yakatiwande pamavaccine, pakutenga mavaccine. Saka tinoona kunge hurumende pari zvinezvi isina kunyanya kuremerwa nekusupplya mavaccine nokuti ari kuuya. Saka tinodaira kuti chirongwa chevaccination program chicharamba chichienderera mberi zvigobatsira vashandi vashandirwi nehurumende. Mashita.
Mutungamiri wesangano Employers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vange vari panhare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Hurumende yaremekedza amai Jane Ngwenya neugamba weZimbabwe. Amai Ngwenya vakashaya nemusi wechina muchipatara cheMater Dei kuBulawayo mavakange vachirapiwa. Vakange vave nemakore makumi masere nematanhatu 86. Kuremekedzwa kweugamba kwaamai Ngwenya kwakaziviswa nezuro svondo masikati apo munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaObed Mpofu vakataura kuvatori venhau vari pamuzinda waamai Ngwenya kuUmzingwani. Vakarwa hondo yerusununguko vaMax Nkandla vaudza Studio 7 kuti amai Jane Ngwenya vanokodzera kuremekedzwa neugamba nekuti vakange vakashinga izvo vanoti zvakaonekwa mumabudiro avakaita kubva muZimbabwe vachienda kuhondo.
Tinorangarira kunyanyo sei nzira yakabuda nayo iyo yaioga iyoyaini inotopedza nokuti kana varume chavo havana kuigona kuita kubva mukati menyika yemuno nechimudhudhudhu. Saka tinozvikudza inzira yakaratidzawa kuti munhu akanga akazvipira panyaya dzematongerwo enyika kusunungura vanhu vatema kubva kumaoko evachena. Saka naizvozvo tinozvikudza, tinotenda.
Mashoko amungada kutaura zvikuru kune mamwe madzimai ari mune zvematongerwo enyika ndeapi?
Deno ese anamai varimo nhasi vavamirewo pachokwadi nokuti zvimwe zvese tingazvitaura, asi nzira yaakabuda nayo akazvipira haakada kuti amire pachokwadi. Kubva ipapo kusvika iye nhasi havachisipo pamusoro penyika. Kukura nokukwegura, asi Deno vanhu vaigara zvino ugari. Deno Mwari akangoti vanhu vangokuitawo sesimbi, chero iyo simbi wanenoora, asi akagona kuchengetwa naye Mwari kusvika pazuva kana kuti pamakore vaari nhasi. Saka tinoona sokuti nyika ngaizvigamuchire kusave nevanonyunyuta. Vamwe varume vakaenda nenzirawo dzakasiyana siyana, uyu akaendawo nenzira yakasiyana siyana. Haana kumbumhanya achienda nokunana Botswana nekupi, asi vakatonyanga nzira kwete nomusango asakatoenda nezvomudhudhudhu. Saka iro izvozvo zvoga zvakaratidza kuve ushingi pazero ranga ari hurumende yakanga iripo yakadedera yakunzwa kuti ndo nzira yafamba nayo. Vazhinji kwazvo ndofunga vakatoshungurudzwa vari vachena, kubva vachena vemapurisa kana kuti masoja acho kuti munhu uyu aigobuda sei nenzira yakadaro. Saka iwo huya hugamba tinozvirangarira. Kuzvipira ndokuratidza ushingi nokuzvipira munyaya dzematongerwo enyika. Ndingati zvakangodaro vasvika kunze kwenyika uku amai vedu ava havana kumbotarisa mashure, vakaenda mberi mukuoma mukurwadza svika vadzoka mukati menyika. Jane Ngwenya ane kodzero yehero status.
Avo vange vari umwe wevakarwa hondo yerusununguko vaMax Mkandla vari parunare neStudio 7. tichienda pamepo tange tisati taziva zuva rikuchengetwa kwa amai ngwenya. Sangano remakereke munyika reZimbabwe Council of Churches rinoti pane hurongwa hwekuita musangano mukuru hwekukurukura pamusoro pekuti kutapuriranwa kweCOVID-19 panguva yekuchengetwa kwevafi kungatsikiswa sei. Izvi zviri kuuya mushure mokukwira kwehuwandi hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika nekumaruwa, uyewo kukwira kwehuwandi hwevanhu vari kufa neCOVID-19 munyika yose. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti vamwe vanotarisirwa kupinda mumusangano uyu, uyo vanoti uchiri kurongwa, vanosanganisira vamiriri vanobva kuhurumende, vemakereke nevanochengeta vafi kana kuti funeral homes nevamwe. Tabata mufundisi Mtata tikatanga nekuvabvunza pamusoro pemafambiro ari kuita mabasa nezvirongwa zvekubatsira vanhu zviri kuitwa nesangano ravo reZimbabwe Council of Churches mudunhu reMasvingo.
Zvirongwa zvedu zvinenge zviri kufamba zvakanaka chose, vahwande kuMasvingo province kwatanga tiri. Ngatichipa vanhu zvekudya, takapedzisa kupa vanhu kwagutu nekubikita, asi tiri kugadzirira kuti panotanga November totanga zvekare kupa vanhu zvekudya kunzvimbo idzodzo, nenyaya yekuti nzara ndopainowanza kutanga kubva muna November kusvika muna March April. Saka chirongwa chedu zvinochakamira nenyaya yekuti kana pane vakakoa, vanofanira kunge vakakoa zvekuti zvinovabatsira kusvika panotanga kuna na November ikoko.
Muri kubatsira mudzvimbo dzipi mudunhu iri?
Tiri basa ratanga tichiita kunzvimbo yekugaha kubikita uko yanga yakanangana zvikuru neyatinoti Food for Assets, kana kuti tinenge tichipa vanhu zvekudya asivo vachivaka zvinhu zvavanoshandisa munzvimbo yavo. Kunharaunda iyoyo vanhu vanga vachishandira zvekudya vanga vachigadzira mahombe kombe edhamu ravanoshandisa kurima murivo, vachiita kuti mavhu anokukugwa nemvura asapinda mudhamu iroro kuti richengeteke. Saka ndo rimwe rebasa ranga richiitwa ikoko.
Ko paMorganstar Mission muri kubatsira sei? Chii chiri kutora nzvimbo?
KuMorganstar tiri kuvaka panzvimbo inogara vana mai vakamirira kupona, kuitira kuti pavanopinda kunopona vanenge vakachengeteka, uyezve vanenge vane mvura yakachena, nenzvimbo yavanenge vari inenge yakashambidzika zvakanaka vawande.
Mungati vanhu vangani kana kuti muringani dziri kubatsirwa nezvirongwa izvi mudunhu iri?
Urongwa huwanga hwakanangana nemhuri dzinosvika zviuru mazana matanhatu, mhuri dzanga dzichibatsirika kunzvimbo iyoyi, asima broader beneficiaries eprojekti yekugaha kubikita, mavillage akati wandei ari kubenefita kubva kuchengetedzeka kwedhamu iri, nokuti rinosevha mavillage anosvika kuma 15. Saka i project inobatsira macommunities akati wandei. KuMorganstar urongwa hunobatsira catchment yeMorganstar yakakura kudarika Masvingo, nenyaya yekuti vamwe vanhu vanouya kuzorapiwa kuMorganstar Hospital nevamwe vanouya kuzopona kuMorganstar Hospital vanenge vachibva kunzvimbo dziri kure, asi vanenge vaita macomplications muprovinsi yese vazhinji vamwe vanogona kuuya ikoko kuMorganstar kuti vazobatsirigwa ikoko.
COVID-19 iri kukanganisa sei basa ramuri kuita iri, uye muri kuitei kuona kuti chirwere ichi achikanganisi zvakanyanya basa renyu nevashandi vamunoshanda navo?
Hongu uripo urongwa hwakanganisika nenyaya yeCOVID-19, asi nenyaya yekuti zvinhu zvizhinji zvatiri kuita izvi zvakatarisana neemergency, zvinotipa mukana wekuti tirambe tichienda kumberi nazvo, asi zviripo zvimwe zvamira, zvimwe zvaka zvatiri kuita zvatisinga gona kuti vanhu vaite vakatarisana zviso nezviso vanhu vari kuita vari tichishandisa masaisai nezvimwe zvakadaro pamazuva mashomanana ari kutevera aya tinenge tine musangano wakatarisana ne COVID-19 tichibatanidza vanhu vechitendero hurumende nevamwe vatinoshanda navo zvikuru vanoita vema funeral companies kuti tionesane kuti tingaita sei kuti kupararira kwechigwere kusaitika zvikuru panguva yatinenge tichiviga vanhu vawande
avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mtata vari parunare kumberengwa neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anasi. NewZimbabwe.com rinoti mukuru wehofisi yePolitical Actors Dialogue Pollard amai Virginia Mabhiza vanoti vari kutambira matsamba kubva kumapato anopikisa mazhinji anode kuva nhengo dzePollard. Amai Mabhiza havana kutaura kuti mapato aya ndeapi asi vachiti mapato aya haana kukukwidza musarudzo dzemuna 2018. MuNewsday, gurukota reAmerica rinoona nezvematongerwo enyika mubazi reState Department amai Victoria Nuland vanoti Zimbabwe yave nyika iri kudzikira uye isati ichaenzaniswa neZimbabwe yemumakore ekuma1990. America inoti izvi zviri kukonzwa nekuondomoka kwezveupfumi munyika pamwe chete nekuchorwa kwekodzero dzevanhu izvo vanoti zviri kutadzisa kuti pave nekudzidzana kwakanaka pakati peZimbabwe neAmerica. Mugwaro rabudiswa paTwitter, hofisi yesangano reUnited Nations muZimbabwe inoti iri kushishikana zvikuru pamusoro pekufa kwemwanasikana Memory Machaya uyo akashaya achiedza kubara mwana. Memory akange aine makore 14 izvo zvinonzi neUnited Nations zvinofanirwa kuongororwa pamwe chete nekusabatwa zvakanaka kwevanasikana vari kuororwa vasati vabva zera. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani, mangwanani vashamarare vose paStudio 7. Ndiri kungotaura pamusoro pamashoko avanyashanu okuti hurumende ngainyevenutse mitemo yelockdown ichienderana nokuti abayiwa nhomba dzose ndiani, ngaaende anotengesa, ngaaende anotenga. Vanyashanu, zvinoita sokunge muri kupota muchikangamwa. Kan hurumende yedu haizoshandisa izvozvo chero mukati ngavaite saizvozvo kuti vatatsota abayiwa ndiani. Nokuti chinoitika munongoziva hurumende yedu kuti uri wagara huchingovapo zuva nezuva. Tarisaiko zvino takachema ende tiri kuchema nemapostori okwamarange. Asi zviri kuita zvokuti tiri kutaura mapostori okuZambia. Hurumende yakaisa matanda munzeve. Saka nyangwe mukati vanzi vakapaiwa ngavadai kana kuti ngavadai, still inongori nyaya yekuparadzira chirwere. Hapana zvazvinenge zvichireva. Nokuti mukati mavakabayiwa imomo munenge makapfekerapo nemapostori aya atakachema nawo kuti ko hurumende inoti kudii nawo ichimarega achiungana kubocha. Saka zvino zvazvinoreva zviri nani kana zvingonzi nyika yakavharwa nyika ngaivharwe zvigume zvakadaro. Tatenda.
Makadi zvenyu vashamarari veStudio 7 vana mukoma tanonoka nana sister Mafe naona Junga Kandimile navose vandisina kudoma nemazita, ndinokukwazisai mumbiri yeropa rekwayana. Ndinoshamisika na vajama ya mudhuri vanotora dzimba vachitengera vaimbi asi apo vanenge vaitaura kuti ndo miriri kana kuti mutungamiri wezvirema isu vati ndosaka ndichitaura nezita nekuti ndini chirema chacho hapana kana chatinacho kuti vakutora dzimba vachipa vane dzimba kuwedzera gumipazana saka isusu uchinyeza hatina mumiririri kana iye mumiririri achipa vanhu izvezvi kana pekupema vano vamwe vangu vasingaoni vari kuvata murenje izvezvi vakagara pakaruma vanopema vaya vabva padhuze nepamashopu pake bati izvozvo hazvifungi anopa vanhu vana vacheso vane dzimba vanopa vose vaakapa dzimba achipa vanhu vanofamba isu zvirema tichishava kuti totangira papi arume nyika yacho nai yaigariki kana ikange yakadai ndatenda hangu
ngakwavhirano kumajonga anokomata nenokawande chimo changu chihombe chiri pasarudzo dzira kuitwa 2023 dai zvaibvira zvazvo mapato anopikita avagara pasi nezeke yatotaura kuti gore rinouya ndorovhotwa maMP rogore rinouya iroro ravhotwa maMP then maMP opinda muparamendi opinda mubasa 2023 toza kuti takungofesana napurezidendi chete toza kuti takufesana napurezidendi timbonyatsa kuona kuti pari kubirirwa ndepapi zviri kuvhiringika papi nekuti mabalori pepazi akazi ndakawanda kava ari kubva wana mukana wekubirira saka nditi maMP nemakansirasi vanofanira kungovhota musi mwe chete mavhoti avo ongoverenga mumwe nomwe MP ozira kwakarejistra kuti ndikokwandira kunge ndichimirira ikoko oziza ikoko sezvinongotwa mumakanzura nemakanzura avaverenge paredio ongotiwo MP azwinira ikoko ongoziva ndiye ari kupinda pabasa zvakachena nekuti zvinotioneka zvega kuti kubirira kuripo nekuti ukatoza makanzura anotoza ahwine ndi achihwina zvekuo asi kuma MP izvozvo zvitanga kuvhiringika
makadii ana mukoma jonga ndine wenyu muteereri wamazuva ose ndezuva ichinge chiurusa ndawanapo ndine zvikumbiro zvangu zviviri kuti kune vabayi vecovid-19 dai vambowedzerwawo mari nokuti basa ravatasana naro iri kana munhoroondo arimo kuti kune vakamboshanda saizvozvo ndoenda hangu panhau iyi ekomiti yarongwa iyi nezanupf ivo ngavadzikame avo vari pasaidhi vemdc yavo hapana kana chavanohwina kuno kumaruzevha kuno kwatirisu tirisu vacho vari kusovhelele masvingo sandawana chinge churu ndoo maruzevha acho yauye zanupf havana mukana vahwini pane mumwe mutauri akamboti vachamisa ngavanopfuurira imba wani kuruzevha hatina kumbowa mhinduro ipapo pane zvaanga aizama kutaura kana kuzama kuona munhu iyeye asi haa tinoti havana kana do havana kana chanzi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mitambo yemaOlympics yakapetwa zviri pamutemo muguta reTokyo, Japan nezuro svondo. Mitambo iyi yakaitwa panguva yakagozha pamusoro pedenda recovid-19. Semakore ose, America yakakohwa mhinduro zhinji kupfuura dzimwe nyika. America yakawana mhinduro zana rine gumi nenhatu 113 makumi matatu nemapfumbamwe emhinduro idzi ari egoridhe. Pamhinduro, America yakateverwa nechina yakatora mhinduro makumi masere nesere 88 kuchizotevera Russia iyo yaishandisa zita rekuti Russia Olympic Committee mushure mekutemerwa zvirango kwenyika iyi pamusoro pekushandisa mishonga inobatsira vatambi. Chizvarwa cheZimbabwe chinofarira zvemutambo vakawanda dzokora vanoti kunyange hazvo chirwere checovid-19 chakakanganisa zvakawanda mitambo yakaitwa zvakanaka uye America yakaratidza unyanzvi hwayo semakore ose. Vanoti Africa zvikuru Zimbabwe ine zvekudzidza zvizhinji kubva kuvatambi veAmerica.
Masvondo mairi apfuura aya vanhu vakambozorora kufunga nyaya yekufirwa kwatiri kuitwa neCOVID-19. Uko taitarisa zvaiitika kuJapan kwaiitwa maOlympics. Aifanwa kunga akaitwa gore rakapera asi akakoniwa kuitwa gore rakapera nenyaya yeCOVID-19.
Chii chakaitika makaonei vadzokora?
Takaona United States of America aiwa ichiita mashura semakore ose yakatungamira pakutora menduro dzakawanda ichiteerwa mugotsi mayo nechina. Nyika mbiri idzi dzinogara dzichikwikwidza makore ose.
Ko kuAfrica kwakabudei?
Takaonawo zvakare kuAfrica nyika inogara ichitora menduro dzakawanda, nyika yeKenya aiwa vaimhanya, kwakamhanyiwa varume nevasikana vekuKenya vakamhanya zvainwisa mvura zvaifadza. Takafara tichiona vachikunda vachitorawo magold medal akati o. Kwedu kuSouthern Africa uku hatina kunyanya kusara zvakanyanya nekuti takaonawo South Africa iripo pamusoro ipapo yakakwanisawo kuwana mamenduro akati o. Botswana chaiyo yakatowanawo menduro dzayo, vakomana vayo vakamhanya mu 4x400 relay zvainakidza chaizvo. Ndaingoombera pavaimhanya zvainakidza. Namibia yakawanawo zvakare menduro yayo zvinova zvinofadza vakatimirira seSouthern Africa.
Ya tinoti old country yakakwikwidzawo zvakadini?
Zimbabwe hatinga shore vedu akagona. Tine musikana wechidiki anova musikana ndiye wekutanga panyaya dzekudidaidzi akaenda ikoko akano tuwina zvaifadza chaizvo. Hakuna mumwe wanengati akakwanisa kutuwina zvaakaita iye muZimbabwe tisinga verengere Kest Coventry. Ndofunga ndiye akutopinda pachigaro cha Kest Coventry. Musikana anonzi Donata Katai akatuhwina zvaifadza zvekuti akatopfuura nguva yake anotuhwina ari kumusha nekumwe kwaakambotuhwina. Saka tinomukorokotedza Donata Katai nevamwe vose veZimbabwe vakapinda mumakwikwi eOlympics. Kutosvika kumaOlympics kwacho ikoko tinozvikudza chaizvo.
Zvii zvingadzidzwa kubva kuAmerica munyaya dzezvemitambo yakaita seiyi?
Tinongoti nemakore ari kuteera dai vanhu vedu vachinyatsokwanisa kudzidziswa nekugadzirirwa zvakakwana, vachipihwawo anonzi maincentives akati kwirei, ndofunga tinoona tichizokwanisa kuti vana veZimbabwe vanga vachibuda vachinokwikwidzawo kumaOlympics vachidzoka nemenduru. Asi tinozvikudza zvakaitwa naivo vakaenda vakanotimiririra vakasumudza mureza wedu weZimbabwe.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinofarira zvemitambo vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi manomwe nevana 74 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe rinoti nengo dzaro dzakagadzirira kubatsira hurumende kutenga nhomba yeCOVID-19. Amai Jane Ngwenya vanoremekedzwa neugamba hweZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.